Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 24 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzakaunzwa nehurumende yavo.
Vanhu vanoita misika zvavanoita takangotarira, takangotarira. Asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiririri weMutoko North muparamende dzeBy Election dzatanga nenguva, uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo, asi rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota. Makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League anosvika kwamvura yacheka makumbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzave kuwanikwa munyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamurombedzi kwazvimba mudunhu reMashonaland West, vaMnangagwa vati vachamisa havafanirwe kufunga kuti vakapusa nekuvarega vachitaura nekuita zvavanoda munyika. VaMnangagwa vati vakaunza nguva yejekerere munyika, vachamisa yavanofanirwa kuremekedza.
Boita zvenyu musakanzwa munozoitai nemaguta zvepresidential import scheme yedu. Maguta manje moita misikanzwa yamata tikuonai muri kuitai. Kusungunuka idemocratic space iri mukati menyika ino. Democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita misikanzwa vanoita takangotarira, takangotarira. Asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
VaMnangagwa vati munyika makaita sarudzo dzakanga dzine runyararo uye vakakunda, nekudaro vanofanirwa kuremekedzwa nevanhu vose kusanganisira nhengo dzeMDC inotungamirirwa navachamisa. Vatiwo nhengo dzeMDC dzicharamba dzichiburitswa muparamende dzakasaramekedza nekusimuka kana ivo vaMnangagwa vaenda kuparamende, uko vati vacharamba vachienda.
Musuno uyu paipuwa budget, head of state ndopinda voramba kusumuka. Murayiro unoti kana head of state apinda munosumuka iwo voramba nokuita kwai hakuna head of state. Speaker akati get out. Vakabuda. Ndicharamba ndichingoenda kuparamendi ikoko, vakazosumuka vachingobudiswa. Isi toita paramendi yedu tichingotonga, vachingobudiswa.
Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga, avo vati vachamisa muparidzi wenhema uyo ari kurota achitonga izvo vati zvisingazoitika nekusingaperi.
Saka hapana anofanirwa kungorota kuti mangwana zvichaita kwangu. Kana zvingadai, wedha munhu ari muopposition, wedha ari kupi, tiri kutaura kuti Shumba Murambwi vanogara varipo nekuti muzodziwa wamambo. Timo vakasaru kuti vavepo. Saka musafungire kuti zvikadaiwo nefunga makore akadaiwo zvedu zvinenge zvanaka nechapinda hapana nzvimbo hapana pekupinda.
Vamunangagwa vati bato ravo richashandura mitemo muparamende kuti vaite zvavanoda sezvo vane nhengo dzinodarika zvikamu zviviri pazvitatu.
Tine over 2/3 majority muparamende. Over 2/3 majority muparamende. We can pass any law we want in parliament.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo harisi kuzoshayiswa hope nekwavanoti kuhumana kwevatungamiri vezanupf vaviri ava sezvo vana vezimbabwe vari ivo vanosarudza mutungamiri avanoda kwete vamunangagwa kana vachiwenga.
Hakuna demokrasi yakaunzwa navamunangagwa. Vamunangagwa navachiwenga makurukota eudzvanyiriri. Zimbabwe yose yotambura. Hakuzvibetseri kuchikidzira vachamisa, kuda kuchikidzira MDC, kuda kuchikidzira vazhinji veZimbabwe. Chisingaperi chinoshura. Chamhara chete kubva kwavari ikoko nepawa yavakatora yemusengabere.
Mutungamiri wenyika vashamisawo vanhu vakawanda apo varumbidza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vavati vari kurwara vari kunyika yeSingapore vachiti ndibaba venyika. Vamunangagwa avo vanga vachichengetedzwa zvakasimba nemauto vashoropodza vemabhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu vachiti vose vari kuramba kuderedza mitengo vachatorerwa marezinesi. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga wekutenda vanhu nekuvhotera bato rezanupf musarudzo dzadarika. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwazvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiriri weMutoko North muparamende dzeby-election dzaitwa nhasi dzatanga nenguva uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo. Asi mukuru wesangano iri amairi ndaichifunde vava vanoti sangano ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota uyewo nemadzisabhuku achishandawo sevabatsiri mukuvhota. Amai Chipfunde vava vanoti zvakadai izvi zvinogona kunge zvatadzisa vanhu kuvhota vakasununguka. Chigaro chekumutoko North chakasiyiwa naamai Mabel Chinomona veZANU-PF avo vave mutungamiri wedare reSenate. Dzimwe sarudzo dzeby-election dzaitwa kuChegutu East dzekutsvaga kanzura weWard 16 kuChegutu mushure mekushaya kwavaSilas Chikati vaive kanzura. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Chifunde vava.
Pari zvino taona kuti mapolitician afull on time manekiros ss angari manekiros anenge mabalet boxes mabalet papers zvese zvanga zviripo hapana chatakashota. Asi chatangoona ndechekuti kwanga vanobatsirwa kuvhota vakawanda kuvhotera mwanasati vanonzi mapato agent akamirira bato rezanupf. Azvitaonawo kuti pamapato agents ipapo pane vezanupf neMDC alliance pamwe polling station akawanda. Asi hatina kuona veNational Constitution Assembly vanga vachingovapa mapolling station mashoma.
Zvino uwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota uhwo hauiterese kuratidza kana paine kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kungangodaro kuripo.
Apa ndezvinonesa nokuti kwekuziva kwedu Zimbabwe ine vanhu vakafunda vakawanda. Saka ukatarisa maobserver reports emuna July zvinhu zvakatarwa futi nyaya yemasisifo. Apa tiri kufunga kuti taitarisira kuti dai mastatistics achienda pasi. Asi zvinoramba zvichingodaro. Tingovapo kuti kune vanhu vanongoita assisted voting.
Kwamutoko kunyanya tinosinzwa mazuva aitwa sarudzo kuti masabhuku nemadzishe vanenge vaine ruoko rwekumanikidza vanhu kuti vaende kunovhotera musangano uri kutungamira weZANU-PF. Maonawo zvichiitika nhasi here izvi?
Ndozvatataura kuti long term observers vedu anga aripo vanga vachiti pamusangano food chikafu chiya chiya chaipiwa nokuti uri kubato ripo. Kwozoita masabhuku aya anenge achinzi ava mapato agents pamutemo zvanga zvakatarisirwa kuti vange vari neutral apolitical vasina diri ari kutora asi kaona sabhuka ava iye pateji zvinoreva kuti munge akatitarisira kutima nokuona kuti munhu wese auya avhotera pati yavo here.
Avo vanga vari mukuru weZesni Amai Rindai Chifunde Vava vari parunare muHarare neStudio 7.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepa Crown Plaza Hotel. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wemuvhuro musi wa 26 mbudzi 2018, The Voice of America Studio 7 takabatana nene Media Center tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, rusununguko rwekuzvitonga kwematunhu devolution, nezvinetswa zviri kusangana nevagari vedhorobha reGwanda nenzvimbo dzakatenderedza, veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota nezvimwe, tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuunza zvirongwa zvebudiriro kumatebereland south. Sanganai neni Praxedes Jeremiah nemusi wemuvhuro 26 mbudzi 2018 pa Apex Lodge mudhorobha reGwanda, kubva nahalf past 10 mangwanani kusvika nahalf past 12 masikati. Hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padandemutande repaFacebook, pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndevele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari veGwanda.
Mukuru wesangano reZimbabwe Defined Destiny ZDD Bishop Anselimo Magaya vanoti vanotenda zvikuru neuchapupu hwakapiwa kukomisheni iri kuongorora mirizhonga yakaitika mushure mesarudzo nevaimbove mukuru wevechidiki mubato reZANU PF vaJim Kunaka maringe nekurova nekupondwa kwakaitwa vatsigiri vemapato aipikisa bato iri. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Vachitaura kuvatapi venhau nhasi mangwanani muHarare, Bishop Magaya vati mashoko akataurwa navakunaka anofadza nekuti zvinhu zvisina kumboitwa nevatungamiri veZANU PF kuti vabvume mabasa akaipa avakaitira vatsigiri veMDC. Vakunaka vaipa uchapupu uhu vari pamberi yekomisheni iri kutungamirirwa neaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKalema Monhlante, iyo iri kuongorora nezvemirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vatanhatu vairatidzira muHarare vakapfurwa ndokufa.
Tinotenda zvikuru nezvakaitwa navakunaka pavakapa chapupu chavo maringe nezvavaita vari muZANU PF. Munotondera vazhinji venyu kuti vakatotaura kuti ndiri muZANU PF taisabvumira MDC kuti iite marales.
Bishop Magaya vanoti mupuro yakaitwa navakunaka ichapamukana wokuti vanhu vakawanda vataure zvakaitika kwavari pamhirizhonga iyi.
Zvinoreva kuti vane mukana kuti vaidzokere kumakoti vakahenga kana kuti vakabatirira pamaconfessions aJim Kunaka. Saka tiri kudimanda kuti ZANU PF ibude pachena, uye tiri kudimanda kuti pave zvakare neimwe commission inoongorora zvakaitwa muna 2008 inogona kupa mukana vanhu kuti vauye vachitaura zvavakaitwa, uye zvekare inogona kupa mukana kune vamwe vanhu veZANU PF vachipiwa protection yokuti vauye kupupura zvavakaita.
Vanoti vanofara nezvakaitwa navakunaka chero zvazvo vasina chokwadi kuti dai vasina kudzingwa muZANU PF vaikwanisa kupupura semapupuriro avakaita.
Kunyangwe zvazvo tisina chokwadi kuti dai asina kudzingwa muZANU PF aikwanisa kupupura mapupuriro iwayo here, asi tinozvitenda.
Bishop Magaya vakurudzira vemakereke kuti vasimuke vatsiure chivi kwete kudya patafura yavanoti yevaipi neyevatongi, nokuti zvinozovatadzisa kuita basa ravakatumwa kuita naMwari.
Uye tinokurudzirawo zvekare makereke kuti asimuke aite zvaanofanira kuita mukutsiura chivi kwete kumirira vana kunaka kuti vatizototaura chokwadi chaitadzwa kutaura nekereke.
Vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzidze kubva kuna vakunaka kuti vatendeuke uye vabvume zvimwe zvezvinhu zvavanoramba maererano nemhirizhonga yakaitika mugore 2008.
Saka zvatiri kuda kukurudzira vaMnangagwa ndezvekuti uyu mwana wenyu uyu anga ari muzano pevu aita chinhu chakanaka, imimiwo sapresident ndozvinhu zvamaifanira kuita izvozvo.
Komisheni iri kuongorora nezvemhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakashevedza vanhu vakasiyana-siyana avo vane humbowo maringe nezvavakaona musi uyu. Varatidziri ava vaive vachitsusumwa nenyaya yekunonoka kwaive kwaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuzivisa zvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzi wasachigaro webato iri vatendai biti vanotarisirwa kumira pamberi pekomisheni iyi svondo rinouya kuti vapewo huchapupu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Council vaDonald Tusk nemutungamiri wehurumende yeSpain vaPedro Sanchez vaita chibvumirano nhasi cheremangwana reGibraltar, izvo zvabvisa chiminga mupinyi chikuru zuva rimwe chete musangano weEuropean Union usati waitwa, uyo wakanangana nekutambira kubuda kweBritain mumubatanidzwa uyu kana kuti Brexit. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine mumwe wedu watinoshanda naye kuno kuStudio 7 achange ainesu ipo pano pachirongwa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vakakurongerei chii. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ini ndini senior editor mupepeti wenhau paStudio 7 ndichitungamirira rurimi rwendevele. Ndiri senior editor wendevele, ndinonzi Praxedes Jeremiah.
Titsanangurewo kuti muri kupi uyezve mafambira chiikoko?
Ndiri kuno kuHarare muZimbabwe. Inini ndinowanzoshandira ndiri kuWashington DC. Asi iko zvine izvi ndakatouya kuno kuHarare muZimbabwe kuti tiuye kuzoita zvirongwa. Takabatana neMedia Center, takaronga misangano inonzi ma town hall meetings. apo tinenge tichikurukura nenhau dzakasiyana siyana dzinobata vana veZimbabwe. Hurukuro idzi takadziita kubva musi wa 7 Mbudzi, apo takaitira kuChipinge. Inini nhangu ndakanga ndisati ndasvika, tikabva kuChipinge tikabva taenda kwaMutoko, ndakanga ndisati ndasvika, asi ndakazosvika pakati peMutoko neHarare.
Pane zvamuri kurongerawo here nyanya madzimai nevasikana vechidiki munhaurwa dzenyu, muchange muri kuenda kupi?
Takavarongera uye pavatauri vedu vese ivavo takanyatsoronga nenzira inoita kuti pave nemunhukadzi kana vanhukadzi vaviri pavatauri vedu. Saka taiona kuti pakusarudza vatauri vedu tainyatsosarudza vanomirira vanhukadzi, vanomirira vechidiki, vanomirira vanhu vese, nyanzvi munhu zvakatsaukana vemabato ezvematongerwo enyika, nyanzvi mune mabasa akatsaukana tsaukana taiita izvozvo. Saka tinenge tichitaurawo zvekare nenhuna dzevanhukadzi kuenzaniswa ikoko kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Mikana kuvana, kuvanasikana, mikana kune vechidiki, zvese izvozvo zvinhu zvinokurukurwa pasi pedingindira renyaya inenge ichikurukurwa munharaunda iyoyo. Saka tichibva muHarare tiri kuenda kuGwanda. KuGwanda nemusi wemuvhuro musi wa21 Mbudzi 2018 akuku tinenge tiri paApex Hall Center mudhorobha reGwanda. Saka tirikukukura vese vanogara mudhorobha reGwanda pamwe chete nenzvimbo dzakakomberedza dhorobha irori, huyai kumakuwerere tinge tichikurukura neni wenyu Praxedes Jeremiah kuitira kuti tinzwe nhona dzenyu zviri pamwoyo penyu. Pamwe vangateererawo vakuru vari ikoko kuhurumende, nekuti panhaurwa yatakaita muHarare vazhinji vakanga vachichema nerokuti hurumende yedu haititeereri, haitoriwo pfungwa dzedu apo pavanenge vakuunganidza kana kuti vachiita zvisungo zvinotibata isu sevanhu veZimbabwe. SeStudio 7 yeVoice of America takabatana neveMedia Center, tiri kukupai mukana iwoyo wekuti munge muchizvitaurira nhunhu dzenyu vanenge vakateererawo paredhiyo pamadandemutande, vanenge vakateererawo nekuti tichange tichistreama live paFacebook mabandiko eduwo anoti VOA Ndebele, VOA Shona neVOA Studio 7. Saka huyai kumakuwerere, huyai muzozvitaurira kuGwanda nemuvhuro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai chaizvo. Mumwe wedu Praxedes Jeremiah uyo ari kuHarare pari zvino kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Loveness, tochienda kuna Jonga Kandemiri kuchirongwa cheupenyu wedu, Our Lives.
Zvinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvesangano idzva rinomirira vanorarama nekutengesera migwagwa yemuguta reHarare reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, uye zvinangwa zvaro nekubatsira kwarinenge richiita nhengo dzaro. Muhurukuro yedu tine mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri, vaEmmanuel Kwamira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaKwamira.
Zvakanaka iye, tiri pamwe chete vakuru.
VaKwamira, mungatiudzawo pamusoro pesangano renyu reSurvival Vendors Union of Zimbabwe?
Survival Vendors Union of Zimbabwe mubatanidzwa wevatengesi mavhenda anotengesa ari mukati meguta reHarare. Vakaronga nyaya yavo kuti vasvitsewo nyaya yavo zvakanaka kusvika kuhurumende nenyaya yemambunikidziro avari kuita mukati meguta reHarare pakutengesa kwavanenge vachiita.
Tinoona kuti kune masangano anotengesa, muri kudyidzanawo here nemamwe masangano iwayo? Mubatanidzwa here wamakaumba kuti muzoumba Survival Vendors Union of Zimbabwe?
Takasika kwa vari vanu vaya vatikatanga kutaura ni mapo kakata sewayo. Tataura ni mapo kakata sewayo vashinji vacho na wakanga vasingara tijichido chukuda kuchimiri ya mavenda. Vamo vanga vaa kupinda mpolitiki. Tinova hizo zisinga zudio ni mavenda. Zuti mavenda zivanu vani misanga ni watasiana siana. Vamo wane maonera vanu da. Saka isusu atidi kutiwa pinda mkatimezi politiki. Tinango vevanu varikura ramani kutengesa utitira rame pa kujia.
Saka sangano rinyu rine nengo ngani kushika parishu nova kwa mira?
So far ningati kutare Harare vese vanenge vari kutouya nekuti tiri kutota busy kutonyora vanhu tatopfuura more than 1000 I mean 2000 something.
Zvii zvikuru zvamungati sangano rinyu rinoita kubatsira nengo dzaro?
Vamwe vedu vari kumbunyikidzwa vakabatwa vari kutochwa kurohwa mukati muyamusaka anenge arohwa tinobatsira kuenda kunotsvakawo vamwe kwavati vanorapiswa vanenge vawirwa nemadambudziko avo tiri kuenda navo pakanaka kuti tivabatsirai vanosungwa vadinisina mari dzemafaindi tinoenda kwavari tonovakumbirira kati tovamirira nemalawyers ehuman rights kuvakonekta kuti vanhu vafunukuke.
Kuti munhu ave nhengo anotarisirwa kubhadhara mari kana kuti zvii zvinofanira kuti munhu aite kuti ave nhengo yesangano renyu?
Hapana kana mari inombodiwa apa. Chinongodiwa ndechekuti munhu unongonyoresa kuve nhengo yacho na tine maforms atinofila kuitira kuti kana munhu ukabatwa tikatsvaka zita rako tikariwana ukanzi wasungwa tinoenda tinokumirira mukati kumataredzi mhosva nekuti vamwe vazhinji vari kubvaunzi hauna mari yefaindi saka takukuvharira mukati saka tinokurumidza kuengeja malawyers wobva wabudisa vanhu vaya vaya.
Sangano riri kungomirira vanotengesera migwagwa yemuHarare chete here kana kuti mune mamwe matunha amunoshandirawo muri?
Saizo zaachiri mwana mchecho achangoburwa. Asi takatarisa kuti izvozvi tichafamba nenyika yese yeZimbabwe tichinzwa zvitemo zvemavendors tichaita kuenda kumaguta akasiyana siyana tichibatsira vanhu. Toda kuti vanhu vazive kuti ikodzere munhu kana wasungwa haufani kurohwa sezviri kuitika muguta reHarare. Kana wasungwa unorohwa unotochwa nesimbi dzemagetsi avanati kugwiniswa gwiniswa. Apa iwe vatikutorera zvinhu zvako musiri mazi saka tinofanira kuti munhu azive kodzero dzake kuti kandasungwa handifaniri kuitwa zvakaita seizvozvo. Kana wazotanga kumbunyikidzwa zvakadaro unofanira kumira sei uchitaridza kodzero dzako.
Mune mazuva mangani kana kuti mwedzi mingani maumba sangano iri?
Tine mwedzi nekwanaita mitatu.
Matambudziko makuru amuri kusanganawo nawo sevanotengesera mumigwagwa ndeapi? Tinoona kuti mazuva apera manga muchimboita hwakitsina gonzo nemapurisa nenyaya yekuti mubve mukutengesera mukati meguta.
Nanhasi matambudziko acho akawanda nekuti tingati vazhinji vachona vari kuuya vari undercover. Munhu anenge asiri pabasa anongouya achingosvika akabata vhenda omutorera mari. Saka majita aida kuti ipapo tikataura sezvo nyasi tikamboita meeting tikambosangana nevecouncil tikatombotaura nezvazvo kuti no isusu vanhu zviri nani tishande necouncil zvataita makore ese kuitira kuti ava vapolisi iri kuti ikabata munhu vanorova vanotocha vovhundutsira vomutorera mari vomutorera zvinhu zvavo. Zvinhu zviya zvatiri kutorerwa kanzi yati tikatorerwa zvinhu taibhadhara mari yefaini wodzorerwa zvinhu zvako. Polisi iri kutora chitora zvinhu zviya zvamu ine kwavari kuzviendesa nekuti hatichaziva kuti ndo yave kanzi here kana kuti vave neruzivo mudhipatimend raakushanda kumavhendas.
Aiwa tinotenda zvikuru vakwamira.
Zvakanaka urabe makadaro vakuru.
Tinotenda. Manga makateerera kune mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Notenda kuna Jonga. Munawo dzemitambo makwikwi ekasolaga Premier Soccer League asvika kwamvura yacheka makumbo nhasi. Mitambo yatambwa munyika ichibuda yakadai izvi: Nechrut 3 Dynamo 0 Caps United 0 Chapungu United 0 Ngezi Platinum 0 Black Rhinos 1 ZPC Kariba 0 Blawayo Chiefs 0 Shabani Mine 0 Erentals 4 Chicken Inn 1 Triangle United 1 Yada 1 Harare City 1 Mutare City 0 Bulawayo City 0. Chikwata cheFC Platinum ndicho chakatora mukombe wegore rino chine mapoints makumi manomwe nemasere chichiteverwa nengezi Platinum ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.